Izvi hatisati tambozvinzwawo. I think zvinoshora kuti vane judiciary independence yekuita machecks and balances kuti zvinenge zvaitwa uyezve mutemo ukatadza kuteedzerwa nema procedures zvinobva zvakanganisawo sarudzo zvapakuti sarudzo iyoyi nemaresults aito nullified.
Zvinosiya papi sarudzo dzinoitwa muAfrica?
MuAfrica kana kuti nzvimbo dzakawanda izvi dziri kunze kweAfrica hatisati tamboona president achinge asarudzwa, particularly sitting president, onzi koti dzaita over 10 nullify maresults. Saka ndatoti izvi hazvita zvatomboitikawo, zviri historic, hatisati tamboonawo zvakadai. Ende ndiyo yatitiitira kurudziro yekuti zvinoshowawo kuti tiri kumechuwa nedemokrasi, kuitira kuti kana makomishin kana kuti ingava executive vange vachiziva kuti vakakanganisa zvinhu kunenge kunewo judiciary inouya ichigadzirisa.
Izvi zvinosiya papi masangano zvikuru ekunze anoonekwa kunge anoteedzera utongo hwejekerere akanga ati sarudzo dzakachena?
Maobservers neni ndandiri umwe wacho zvatakatarisa zvanga zviri zvepapolling station, asi iyi ukatarisa judgment iyi yanga iri kuti komishini yatadza kuteedzera mutemo, yakashandisa maillegal processes. Saka ndeyekuti vanoobserva vachiita up the processes kuitira kuti kunge ane magweta anoongororawo kuti mitemo inoteedzerwa here, mainternational standards anoteedzerwa here. Ende chimwe chinhu chandinoona ndechekuti maelections aakuita very technical, paakushandisa technology. Zvaa zvokuti rava dambudziko kumaobserva kuti vangoenda achinoobserva sezvavaita, asi zvaa zvakanaka kuti dai vachikwanisa kuita maobservers anonzwisisa izvozvo zvokushandiswa kwetechnology, sezvo makaona kukinya kwakashandisa technology dzakawanda dzenhando dzepamusoro. Saka zvezvidaiwo vakafundirawo macomputers anonyatsonzwisisa zvinhu zvakadaro, kwoita izvi malegal experts vanonzwisisa zvomutemo kuona kuti zvose zvinoteedzerwa here nemazvo. Nokuti munenge makataraswa kupolice station kazhinjisa chero nyika dzakawanda dzemuAfrica musi weelection day vanoita zvakanaka chaizvo, asi zvimwe zvine zvatokanganiswa before zvichizokanganiswa futi kuteedzera maprocedures acho. Saka zvoda kuti maobservers achitarisa zvese the whole range of those issues, legal framework, technical expertise nezvese, pane kungotarisa zvokuona papolling station chete.
Tingaona zvakadai zvichiitikawo here muZimbabwe utongo hwakadai?
MuZimbabwe we yet to see zvakadai zvichiitika. Saka zvinhu zvatangatarisiro zvatinotoshuvira kuti dai zviitika muZimbabwe nemune dzimwe nyika kuti pane pane judiciary independence, kuitira kuti sarudzo dzisaona anhu achigununa. Ende vaanenge vagunun'una chero vakaenda kukoti zvinge zvinokurumudza kugadziriswa, because dzimwe nguva tinoona mapetition anotora 5 years, nguva inenge yatopera yekuti toita kutoenda kunext election zvisati zvatombonzwikwa pamakoti. Saka zvakanakawo kuti dai vane nhumwa dzavo dzoendeka kukoti dzotorerwa nguva iripo, uyezve independence yejudiciary inge iripo, vanhu vachinyatsokutsikana kuti hongu panenge pachikorwa mutemo ngazvigadziriswe sezvaitikawo kupfinya izvozvi.